vachitaura nestudio 7 panze pedare reparamende mushure mekubuda vamunangago vachitaura sachigaro MDC muzvare Tabita Kumalo vati bato ravo haricherechedze vamunangagwa sezvo vakakunda sarudzo nekubirira zvemhando yepamusoro uye zvisina mukare akamboona.
Tiri kuti isusu vamunangagwa hativatori sapresidendi wenyika, vakaba sarudzo. Sezvo vakaba, tiri kuti zvakakosha kuti vasatambise mari yevana vemuzimbabwe vachitaura remangwana redu iyo yanhasi yedu iri kutitambudza. Zvakosha kuti tisanganise musoro pamwe chete kutsvagwe mutongi gava, kwete mutongi gava anonhonga naadvocate Chamisa kana naye Mnangagwa bodo. Ngatitsvage munhu asinei nezvemunyika muno kuti tigadzise musauro.
Asi vachipindura mashoko aya, gurukota rinoona nezvemitemo uye vachitungamira bato reZANU PF mudare reparamende vaZiyambi Ziyambi vaudzawo Studio 7 kuti zvaitwa neMDC kutungana kwembudzi.
Vanhu vasina njere vanobvuma nerumwe ruoko nerumwe vachiramba, kana vachiti zvakabuda zvisirizvo vaisungirwa kunge vasiri muparamendi, nekuti paramendi iboka mitemo inoitwa napurezidendi nemaMP anoisaina kana vapedza zvavanenge vaita ndipurezidendi.
Mashoko aya atsinirwawo negurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa.
Vatungamiriri vanhu vakuvara, saka vatungamiriri vese vari mudare reparamendi vakasarudzwa nevanhu. Vanhu vakatarisira kuti ndo vanovamirira pamamandeti matatu ekutarisa kugadzira mitemo, ekuita oversight kuona kuti mapolicies ese ari kuitwa, maministries mainstitutions ese vari kuita here zvakawirirana.
Asi vachipindura mumiriri wemutare central mudare reparamende vainnocent Gonese veMDC vati vamunangagwa vakundikana uye kuvateerera kurovera hoko padehwe retsindi.
Saka isusu sevadare veMDC taona zvisina kugodzira kuti tichiteerere zvinhu zvisina zvazvinovaka, zvisina zvazvinobatsira kuvana vezimbabwe. Tozviziva kuti gore negore vanongoya vachitaura asi havana mhinduro kuzvininga mupinyi zviri kubata vana vezimbabwe.
Mushure mekunge vabuda mudare reparamende, mutauriri wedare iri vaJacob Mudenda vabva vati vachabatira mari nhengo dzeMDC nekubuda mudare kwadzaita. Nhengo idzi dzange dzapiwa mari inosvika zviuru gumi nezvinomwe nezuro, iyo dzange dzisina kupiwa kwemwedzi yakawanda. Asi vanokokera MDC mudare reparamende vaProsper Mutseyami vati zvaitwa navamudenda ndezvemugotsi matsuro.
Saka nyaya yekuti tingamisirwa mari yakasenzera mamembers of parliament kwemwedzi mushanu yakapfuura, nekuda kwekuti Mudenda anofunga kuti isusu mamembers eMDC tese tinofanira kujoina pfungwa yeZANU PF, izvozvo izvo kwete. Hatikwanisi kuti tingavhiringidza musangano wedu weMDC nekuda kwemari, kana kuti tingasvika pakuti isusu tibve tanyururura mukurarama kwepfungwa yeZANU PF nekuda kwekuti vamudenda vari pakati pekutungamira vatipiwa mari, kwete.
Asi vachipindura vaZiyambi vati veMDC vaitofanira kurangwa zvakaomarara kudarika zvavaitwa navamudenda izvi. Senator Lilian Timvios veMDC vashorawo zvaitwa navamudenda vachiti havasi havo kuzodzora tsvimbo.
Hapana mitemo yataita muno inotevedzerwa, which is why muri kuona kuti chero speaker vanongodecida kuti takutora mari yemaMPs. Since tata parliament ino yakavhura hatisatambopuwa mari zvinhu izvi, tachimbopuwa mari yelast parliament. But we are not even worried about money because everyone is suffering.
Vachipa maonero avo pakukandirana makobvu nematete pakati peMDC neZANU PF, nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Pedzai Ruhanya vati mapato maviri aya anofanira kutaurirana, kwete kuita zozorizo zozo mutsindo wejongwe unonzwikwa neari paduri.
Kuti vanhu vakupipidzane pfungwa dzavo vachiratidza kuti nyika inoendera papi, saka hapana rimwe danho kunze kwekugara pasi kwemacitizens eZimbabwe kana vachida kuti nyika iende mberi, vogara pasi vowirirana kuti dambudziko riripere. Tinofanira kuadresa futi kuti iro dambudziko racho nderei. Dambudziko romuZimbabwe harisi reeconomic crisis irimo, aiwa dambudziko remuZimbabwe ndiri politics dzedu dzakaora, ndiri politics dzedu dzakadhakwa.
Vanhu vashoma-shoma zvikuru ndivo vange vari panze peparamende vamunangagwa vachitaura. Vamwe vavo vange vakapfeka hanzu dzine mufananidzo yavamunangagwa. Vamwe vanga vakatakura zvinyorwa zvinokurudzira kuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekunze zvibviswe. Nyika dzekunze idzi dzinoti dzakatemera vakuru venyika zvirango nekuda kwekutonga nedemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Blessing Zulu.